ini sekuona kwangu ndinoona kuti zvisinei kuti unogara kuti uri munyika ipi, but kana vanhu vaita sekuti kwatinoti fed up, tikuona vanhu vekuSudan vabatana ende ndiri kunyanyofarira kubatana kwavaita uku vachiprotesta kana kuratidzira kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika. Ndikuona vakadzi vaivo vari pamberi vari kutungamirira maprotest aya. Saka ndinoona kuti hazvinei nekuti uri kupi, but kana vanhu vangoita fed up chete ka vanhu vanobatana voratidzira kuti aiwa mamiriro aita nyika iyi hatichatenderana nayo.
Pane vamwezve vari kushorawo vachiti mushure mezvakaitika muZimbabwe havasi kuona kunge pane chitsva chiri kuitika munyika pari zvino, vari kutiwo Sudan ingangogona kuzotarisana naizvozvo. Munoona sei ipapo?
Maonero akasiyana. Zvichida vanokwanisa kunge vachitaura chokwadi. Isine kudzidza kwataita kuSudan handizvo, ivo vanhu vekuSudan vanokwanisa kunge vachikwanisa kunge vaine malessons avanokwanisa kunge vachitotariso mune zvakaitika muZimbabwe mazuva achipfuure ayayo. But chaitika kuSudan tinoona kuti vanhu ndivo vatanga kuungana kuorganizana kuratidzira kuti isusu hatichada, things have to change. Ende vadaro kudaro tozoona nyaya dzemauto, handidzi vemauto ava vavazvinge vaakujoina vanhu. But chakakosha ndechekuti zvido zvevanhu zvinge zvichitererwa, handidzi. I think ndo zvinhu zvatinokwanisa kudzidza sedziri nyika dziviri idzodzodzo kuti at the end of the day the political will yevanhu chaya chaya ndo inofanira kunge ichiita sei ichitererwa. Because chabatanidza vanhu nhasi mauto kana kuti vanhu vari vega pasina mauto inyaya yekuti chii, vanhu vane zvido zvavo zvavabatanidza. Saka at the end of the day zvido izvozvozvo zvinofanira kunge zvichicherechedzwa kuti nyika ienderere mberi. Saka ndopaunozoona vanhu vachishoropodza kuti hapana zviri kuitika nokuti zvido zvevanhu hazvinge zvitese hazvisi kucherechedzwa. Zvaangofanira nezvinhu zviri simple chaizvo chaizvo, zvido zvevanhu zvokwanisa kunge zvikoro ngazvichipe, magroceries ngaachipe. Saka zvinhu izvozvo zvikasacherechedzwa ndopaunozongoona chi vanhu vaakushoropodza zviri kuitika munyika.
Mataura imi kuti muri kuona vekuSudan kuratidzira kwakuri kutungamirwa nemadzimai, pane zvingadzidzwa here nevagari vemunyika pari zvino nemakoshero akaita kuenzaniswa kwemikana?
Tinodzidza zvakawanda. Kana wakatarisa nyaya dzegenda, handiti unoona kuti vakadzi vanhu vanotarisirwa kana kuti vanozoita seafterthought yaya chaiyo chaiyo, kana uchiona kuti kana ari maappointments chaiyo chaiyo, mapolitical appointments kana kumabasa chaiko chaiko, vakadzi ndo vanozongonzi garazhia tazongoapointa varume vese, ngatiapointai 102 vakadzi. Saka zvatinokwanisa kudzidza ka ndezvekuti vakadzi they've got a lot to contribute munyaya yekubudirira nenyika uyezve nezvekuenzaniswa kwemukana. Ende tikuona vakadzi varivo vari pamberi vari kupembedza vapa vanhu ine yatinoti confidence chaiyo chaiyo iyaya kuti ngatibatsanei. I think vakadzi have been unifying the people kuSudan, vakadzi have been providing leadership. Zvino zvatokwanisa kutogodzidza sevagari vemuZimbabwe kuti vakadzi vatungamire, vakadzi vanounganidza, vakadzi vanokwanisa kutoita zvinhu zvinotooneka munyaya dzekuti nyika yedu ichese ienderere mberi.